This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, mbudzi 1, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
MBC ngaiuye neurongwa yobuda pachena kuti pari zvino vari kuitei, yoitawo kuti pakutungamirirana apa pave nemukati meMBC pave neyatingati hybrid debate pakati pemaleaders.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti MDCT yave kufanira kuparura rwendo rwutsva pakongres yayo yairi kuita kana ichida kupinda panyanga munyaya dzezvematongerwo enyika.
Nhaurirano dziri tiri kuita nehurumende dziri kufamba zvakanaka nemaemployer wedu, zvinovimba kuti zvichabuda zvakanaka.
Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa votarisa zvichemo zvavana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Zimbabwe yogadzirira misangano yemangoda muHarare ekutanga svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai riri kuenderera mberi necongress yaro yakatanga muHarare neZuro kuHarare City Sports Center richisarudza utungamiri hutsva. Uro bato iri rinoti riri kutarisira kuti richaparura gwara itsva resangano iri muna 2018. ZANU-PF iri kunetsanawo zvakasimba apo yatarisana necongress muna zvita paine kurwisana kwakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Zvinofanira kuitwa tisingavandirani ndezvekuti tsvika yejekerere inofanira kuti isumudzirwe muMDC. Mukatarira muchaona kuti panga pane nyaya dzanga dziripo dzekuti mutungamiri weMDC kwenguva yakareba anga achinetsana nevanyori vakuru vebato irori. And zvanga zvichibuda ndezvekuti kuda pane dambudziko here nehofisi yamunyori mukuru, but takazoona futi kuti nyaya dzacho dzinenge dzinodi dzinotinetsei manje apa pakuda kudaidai. Saka isusu tiri kuti zvendingataura ndezvekuti ngapa utongo hwejekerere ngahusumudzirwe, ngapave netsika yeutongo hwejekerere.
Vamwe vari kutiwo bato iri riri kutadza kutora mukana wekunetsana kuri kuitika muZANU PF. Semaonerenyu, chii chingaitwe neMDC kuti irambe iri pamuromo pevanhu?
MDC ngaiuye neurongwa yobuda pachena kuti pari zvino vari kuitei, yoitawo kuti pakutungamirirana apa pave nemukati meMDC pave neyatingati chirungu hybrid debate pakati pemaleaders, vauye nezvirongwa zvinoita kuti vatarisane nezvamudiro.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi pakati pavo nehurumende, uye gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vari kutarisa zvichemo zvavo. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemuvhuro vachiti mari dzavanotambiriswa ishoma, uye vachiti muzvipatara hamuna zvimwe zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Bulawayo Chapter Dr Emerson Bazara.
Nhaurirano dziri tiri kuita nehurumende dziri kufamba zvakanaka nemaemployer wedu, zvinovimba kuti zvichabuda zvakanaka. nokuti patasvika pano hatina kumbofunga kuti tichasvikapo nokuti tiri kufamba zvakanaka nevatiri kutaurira navo pamusoro pekuona kuti vana chiremba muzimbabwe vangawana muripo unonge unogamuchirika.
Saka zvinhu zvakamira sei muzvipatara umu?
Patara kutaura mamiriro ezvinhu kusvika pazuva ranhasi rechishanu kubva zvavana chiremba pavakatanga kurama mabasa avo musi wemuvhuro, zvinhu hazviri kutadzira kuti hazvisi kufamba zvakanaka nokuti tikafamba madhipatimenti ese isusu seexecutive yezvezimbabwe hospital doctors association tinogara tichimboona mumiriro wakaita muzvipatara, tiri kuona kuti nyaya iripo inoda kugadzirwa nenguva isipi nokuti tikarega zvakadaro shuwa dambudziko riripo roramba richiita richiwedzera kuti vanhu vari kurwara vari kuatendwa nguva dzakawanda dzavanospenda vari mumaqus akawanda uye vagara vanga vari muchipatara havasi kupiwa mishonga nenguva kwayo havasi kuwana rubatsiro rwakakwana nenguva kwayo.
Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Bulawayo Chapter Dr. Emerson Pazara vari parunare muHarare. Zimbabwe iri kuita musangano wekutengeswa kwemangoda kana kuti Diamond Indaba kutanga svondo rinouya. Musangano uyu uri kutarisirwa kuti ukurukure nyaya yekuti kutengeswa kwemangoda kungabatsira sei nyika. Vanoita zvemangoda musangano reKimberley Process vari kutarisirwawo kuuya pamusangano uyu. Mukuzeya nyaya iyi tabata vashamiso mutisi veKimberley Focal Point muHarare kuti tinzwe zviri kuitika.
Musangano weku Zimbabwe government ma mining companies ari kumaina madiamonds kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzemuZimbabwe then also nema civil society groups kuti vataure nyaya dzekuchebwa kwemangoda because mangoda ndo watingati uri kutarisirwa semusimboti watingangoita musimboti wekubudirira kwenyika paupfumi hwenyika. Saka zvakakosha kuti vanhu vataure nenyaya yekuchevwa kwemangoda, kutengeswa kwawo uye kuti tingaita sei senyika kuti tiwane investment yakakura nebudiriro munyika kubva mumangoda. Ndingangoti ndo zvimwe zvinangwa zviripo, asi musangano uyu uri kuitwa just a few days before Kimberley Process meeting yakaitwa kuchina yatinoti plenary.
Asi pave nekujeka here kuti nyaya yekutengeswa kwemangoda yakamira sei muZimbabwe?
Hapasati pave nekujeka kwakanyanyokura kana kwakati wandei.
Vanomirira Kimberley muZimbabwe kana kuti Kimberley Focal Point vashamiso mutisi vari parunare kwaMutare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine muimbi Hope Masike. Musikana wechidiki uyo ari muno muAmerica parizvino pasi pechirongwa chekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika cheOne Beat. Hope achange achititsanangurira zvaakafambira kuno kuAmerica. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Hope.
Tinotenda chaizvo nekundibetsa kwamaita nhasi pachirongwa chenyu. Takasvika musi wa8 November ndopatakatanga. Ndakauya kuno kune programu inonzi One Beat. One Beat inosanganisa vaimbi vekunyika 17 but chiri 25 vaimbi vachona tichipanana maideas from our different cultures. Saka we share the music, ngokurukura nezvemaculture ekwatinobva kwakasiyana-siyana.
Zvii zvaungati iwe wadzidza pari zvino pane zvawakafambira iko kuno kuAmerica zvauchazonopa kurova vari kuZimbabwe?
Chekutanga kukosha kukuziwa zauri, kukosha kukuziwa naka yodi ataka sirwa ku art and culture. Because kana kusangana ne wamwe, ile kutumwenika, if you're going to give them something, it has to be your culture, rather than what we have copied from other people. Saka, naka nyanyi nzuta kukosha kwe our culture and our heritage, nzuta zatari kukosha kwe kushare my ideas. Nikutuza shumwe chaka siyana siyana, se kutumwenika. Mprogram uno mune wa skana 12. But the 25 is 12 for scanner. And the rest, 7 or 8, midziyo yavo zvinoshamisa. WekuVenezuela akakuridzira gitari inoshaya kuti akatanga kuridzidzira rini. Ndakadzidza as well kuti kumba kungavepi nevashoma madzimai vari kuridza mainstruments, but it's very possible kuti in no time kunge kwava nemadzimai akawanda ari kuridzawo.
Zvii zvaungakurudzire vamwewo vechidiki vangangoda kunge vachipinda mubasa irori rekuimba? Tinoona kuti kumusha dzimwe dzenguva asi zvinhu zvinokurudzirwa kuti mwana awanikwe achitora basa irori rauri kuita.
Ndinofarira chaizvo kutaura nezvenyaya idzi nekuti pane maopportunities akawanda mumusic industry emabasa. Kungoti kusaziva kwebusiness ndokunozotilimita. Vazhinji vedu tinofunga kuti kana wapinda music industry uchangoita muimbi chete. Asi kune zvimwe zvakawanda zvinokwanisa kuitwa muindustry imomo. Kunodiwa mamanager, maadministrators at different levels. Kunodiwa vanogadzira mafestival acho, kunodiwa vanogadzira mapolicies nezvese. Saka kune vaimbi vari kumba ndinokurudzira kuti kuita research kwakanaka. Find out about new things every time. Find out kuti kune dzimwe nyika kuri kuitwa sei. Vamwe vaimbi vari kuitawo sei. Mamwe macultural policies dzimwe nyika akamira sei. Go online and just research about all that. Nekuti you'll find kuti zvizhinji zvatanga ende kudzidza hakuperi. Saka ngatirambei tine mweya wekuda kudzidza zuva rimwe nerimwe.
Ungati iwe kubvira pawauya imo muno muAmerica, zviri kuita kuti ukoshese tsika nemagariro ekuZimbabwe here?
Eya, hongu zvechokwadi zviri kuita kuti ndide kudzidza saka topfuurikidza nezvetsika nemagariro zvedu isusu zvekumba. Mwari akatigadzira tese takasiyana as individuals. And then patakazoita makambi takabva tatoita zvimwe zvakangokosha kwatiri isusu kana kuti zvatinoita isusu chete zvisingaitwi nevamwe. Izvozvo zvakakosha zvikuru and then ndikuona kukosha kwazvo kunyanya-nyanya izvinezvi ndasangana nekune dzimwewo nyika. Tinenge tichitarisa magavha aya ekutamba nawo tingoona ari magavha. Nekuti isusu tinobva kumba we take them for granted. Asi paunosangana nevamwe vasingazvizivi izvozvo then you see the value yazvo. Saka haiya zvakakosha chaizvo.
Chirongwa chenyu ichi chichapera rini uyezve unodzokera kumusha rini?
Chirongwa che1 bit chinopera musi wa 5 November. Inini ndinobva ndapfuurira ndobva kuno kumboenda kuGermany kune mamwe maperformances angu and then ndozoenda kumba pakati paNovemba.
Iye zvino pane karumbo here kaungangotitsenhurirawo?
Ndakanichikwanisa kuimbira ndichiridza asi manje pane mbira yangu kana muchigona kubata kwe1 minute nditore mbira.
Aiwa ndobata.
Alright. Amo ngauya chema ngauya kusuwa ngauya.
Pane vamwe vanoti iwe une chipo chakada kufanana nechemuimbi muchakabvu Chioniso Marayire. Ungati ungazvienzanise kuna Chioniso here?
Chinzakanana Chioniso Marayire nekuti anga ari muimbi mukuru chaizvo. And basa rakasiya aita akasiya akuridzira vechidiki vakawanda chaizvo. She inspired many of us. Saka vanoona ndakafanana naye ndinozoona zvakanaka nekuti dzinoreva kuti I'm in the correct path.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Hope Masike kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazita chaizvo ndinofara mataurao
ne. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga achitipakurira chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemukuru wesangano re National Vendors Union Zimbabwe vasamelo wadzai avo vanga vari kumusangano wemazuva mashano wakaitwa nemasangano akazvimirira kubulawayo we Ideas Festival. Muhurukuro edu tiri kuda kunzwa kuti zvii zvakawanikwa nesangano ravo kubva mukupinda mumusangano uyu. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 wawadzai.
Tinotenda mukoma Jonga kwakadini ikoko.
Aiwa kuno kutsvene. Mungatudza kuti zvii zviri kuitika ikoko?
Kuungana kwemaboka civic society atidiskasa mafambiro ari kuita mabasa avo. Nokuonesana kuti mastrategies atingatora ndeyapi kuti basa redu rifambe zvakanaka nekubatsirana kune mamwe maorganizations wo anenge achifisa maproblems. So far zvinhu zviri kubuda zvakanaka, tiri kuona gwara richijeka kuti vanhu ngavashande pamwe zvinhu zvienderere mberi.
Imi sesangano re National Vendors Union Zimbabwe, zvii zvamungati madzidza kana kuti kuwana kubva mumusangano iwoyo?
Ndinotenda mubvunzo iyoyo ndanga ndakaumirira chose. Isusu tadzidza zvakawanda mukoma, asi chikurukuru chandingada kuti ndipakurire mhuri yeZimbabwe ndechekuti pane kuona kutsva kuitika mucivil society kuti nyaya yemavhenda inyaya yekuti munhu wese anofanira kuisa musoro pamwe, tobatsirana kufunga kuti togadzirisa sei matambudziko ari kufesana nemavhenda. Ndoda kutora mukana unokudzai kuti sapoti yatakawana kune mamwe maorganizations ikoko yaichisa, and munhu wese asvika panguva yekuona kuti boka remavhenda rinoda kubatsirwa kuti zvinhu zvifambe, nokuti vari kusangana mavhenda ari kusangana maproblems akawanda, kunyangwe hazvo chiri chokwadi kuti ndivo vanhu vatingati vari kushanda kutoti nyika ino irambe yakamira. Formal employment chaiyo hapasisina, yatova zero, endi mavhenda ndova kuita zvinhu zvifambe. Saka pakabuda inzwi rimwe chete rokuti mavhenda anofanirwa kubatsirwa kuti aite mabasa avo asingamanyichidzwa, asingatorerwi zvinhu zvezvatinoona zuva nezuva muHarare, iko kuvulawa ikoko kwaMutare kumasvingo. Vana vemavhenda vanotsika vanhu vachimhanyisana vachidii. MuHarare taiona mapicture anga asingaiti nezuro vavhenda achidzingirirwa achiitwa sei, asi inzwi rakabuda nderekuti zvinofanirwa kumira. Hurumende inofanirwa kuchitanga kufunga patsva pamabatiro ekuita mavhenda, nokuti hakuna kwaingaenda Zimbabwe pasina kusapota mavhenda.
Makateerera kuchirongwa Our Lives upenyu hwedu. Kana paine zvamunoda kuti tikurukure muchirongwa chino, tizivisei nekututumira tsamba mbozha kustudio 7 at voanews.com. Todzoka kwamuri wawadzai. Vamuri kutaura kuti vari kudzingirira mavhenda kana vanorarama nekutengesa, vakanga varipo here pamusangano iwoyu, uye zvii zvavakapawo mumashandiro amuri kuita?
Vari directly involved vakanga vasipo zvavo, asi invitation yakanga yasendwa especially pakasvika nguva yokuti nyaya dzemavhenda dzanga dzava kutaurwa. Taita sezvatogona kuwanawo makanzela maviri kana matatu ikoko kudi vekuvulawayo, kana kutiwo towana vanomiririra mapurisa ezrp kana kuti vanomiririra mapurisa ekanzuru kuti vazoanzawo mibvunzo yaibvunzwa kana kuzoshiya maideas navo kuti tionesane kuti tingafamba sei tose zvakanaka. Asi hatingati ndokupera kwazvo, nokuti isusu seNational Vendors Union tine wirirano yatakaita namiya vekuvulawayo kuti any time tinogona kuva approach achidiscussa maissues aya. Saka ndofunga tichapesuwa nyaya iyi yokuti tivaone tichidiscussa zvava kubuda maemerging dynamics muvending, and tinoramba tichingotora gwara iroro rokutaura nevanhu kuti zvinhu zvisorovhewe musoro yakaiswa pamwe chete.
Topeta chirongwa chedu tichiti ramangwana renyaya dzemavhenda kana rekutengesa iri munorona rakaita sei muZimbabwe wawadzai?
Rakajeka, rakajeka, nokuti pava nokutaura nezvirime chete especially civic society movement tichionesana kuti danho ratasvika ndiri kusapota mavhenda, nokuti ndo abata economy. Pava nokutaura kumwe chete ndinoona zvakajeka, hakuna kwavanosvika. Nyanya dziri mumalocal authorities nenyanya dziri mucentral government zvoda kubloka vending, hakuna kwavanosvika nokuti hapana mabasa. Ndo chokwadi chiripo, ende ini ndinoda kufarawo kuti shamwari dzedu dzomucivil society dzakaonawo kuti inhau yatifanira kutaura tose tisa kuti zvive clear, ende vanoda kuramba vaone kuti aiwa hapana kwavanosvika vachiramba. Saka vending yakajeka muZimbabwe. Ndoda kuvimbisa Zimbabwe yese kuti ngatibatane titaure nezvirimwe tisapote mavhenda, ndo ari kushandira nyika inoyi.
Aiwa, tinokutendai mukoma wadzai nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tinotenda nokuteerera kwenyu vateereri, tichingoti vending ndihwo upenyu hweZimbabwe yese.
Manga makateerera kumukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vasamelo wadzai muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndikusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tichitarisa musoro wenhau MDCT inoenderera mberi nemusangano wayo weCongress uye Zimbabwe yoita musangano wemangoda svondo rinouya tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube.